nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kabvumbi 9 2020. Makatarira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reworld food program riri kutsvaka mamiriyoni zana nemakumi matatu emadhora ekuamerica kubatsira vanhu vakatarisana nenzara muzimbabwe. Bazi rezveutano rinozivisa kuti vanhu vafa munyika nechirwere checoronavhairas vave vatatu. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Sangano rinobatsira nezvekudya pasi pose reworld food program riri kutsvaka mari inoita mamiriyoni zana nemakumi matatu emadhora ekuamerica kuti rikwanise kubatsira vanhu vakatarisana nenzara muzimbabwe. Mugwaro ravanyora rekukumbira mari kubva kune vangabatsira, mukuru weworld food program muzimbabwe vaedi raw vati vanhu muzimbabwe vagara vachinetseka kuona chikafu chakakwana chekupa mhuri dzavo, asi chirwere checovid-19 chanyanya kuvhiringa zvinhu zvekuti muzimbabwe mave nevanhu vanopfuura mamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwezvekudya nekukurumidza. Mumwedzi mishoma yapfuura, World Food Program yange ichibatsira vane nzara mumatunhu maduku matanhatu anonzi hana chikafu chakakwana. Pari zvino World Food Program inoti pamakumi matanhatu ematunhu madiki munyika, makumi mashanu nematanhatu acho akatarisana nenzara yakaipisisa. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipodendere, vanoti vanotarisira kuti dzimwe nyika nemasangano akasiyana-siyana achabatsira World Food Program kuti ikwanise kubatsira vanhu muzimbabwe, kunyange hazvo kune vamwe vasingavimbi nehurumende yezimbabwe munyaya dzekusvitsa chikafu kune avo vanochida. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Mamiriro angu ndekuti vanhu vazhinji vari concerned nekuti zvinhu zvinogona kusamira zvakanaka kana coronavirus ikasvika muzimbabwe. Icho chechokwadi. Kana takatarisa mastatistics kuda manhamba dzatatadzikira, but vanga vakatarisa vaiti tinogona kuona between 1-2% yevanhu vedu vachiafektwa necoronavirus kunyanya munzvimbo dzakaita sanambare nemamwe mahigh density suburbs. Kubva kuvhurwa kwakaita kumbare takationa kuti hapana mamwe maconditions ati aiswa ekubatsira kuti vanhu vakwanise kuita social distancing even though vachipinda kumamarkets. Asi dambudziko pamwe richaitika nderekuti vakuru venyika kuda vanogona kunge vasina kugadzirira kuti mari dzavari kupiwa vachadzishandisa sei. Ndoona kunge ndo dambudziko richaitika panhau yemari yekuti vanhu vanoda here kupa mari kana vasingatrusti hurumende kuti ichaita zvainofanirwa kuita nemari yacho.
Chii chingaitwa neWorld Food Program kuti ive nechokwadi kuti rubatsiro rwairi kuda kupa vanhu runobva rwasvika kuvanhu vanofanira kutambira batsiro izvi?
I think chinogona kubatsira ndechekuti mari isangoenda iri mari, asi kuti vatenge zvinhu zvinodiwa nevanhu.
Takamboona zvekare pakamboitika rubatsiro rwakadai vanhu vane marori vachitakura zvinhu zvaifanira kuenda kuvanhu vakanga varwirwa nedambudziko recyclone Paipai. Pane nzira here yokuti zvinhu zvakadari zvisaitika?
I think iripo chekutanga vakatenga zviri zvino tunoziya zvedu kuti vanhu vanogona kuchengetedza zvinhu voba zvinhu zvinofanira kuenda kuvanhu asi ndiona sekunge zvinotinetsei kubva vanhu vainyanyisa kuba zvinhu zviri kufanira kuenda kuvanhu saka I think vakasaita zvekeshi ndopanganaka keshi ikaita shoma iri kuenda then zvinhu zvacho zvapiwa zvikapublisaiswa ndona kunge zvinogona kubatsira futi izvozvo
vanodzidzisa zvematongero enyika paWesley College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipodendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7 bazi rezveutano rinoti vanhu vafa munyika nechirwere checoronavirus vave vatatu zvichitevera kushaya kumumwe murume ane makore makumi mashanu ainge ari muchipatara chewilkins muHarare murume uyu akatanga kurwara abva kubritain mashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere zveafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti muAfrica mafa vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nemashanu uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vave chiuru gumi nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri Johns Hopkins University muAmerica iri kuongorora chirwere ichi inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana vabatwa nechirwere ichi vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru makumi masere nemanomwe America iyo ine vanhu vakawanda kupfuura vamwe vese vabatwa nechirwere ichi vanosvika zviuru mazana mana nemakumi maviri yave nevanhu chiuru gumi nemakumi mana vashaya hurumende yezimbabwe ine urongwa hwekubatsira nemari vanotengesa mumigwagwa nevamwe vari pamudlandegere nekuda kwekumbokurudzirwa kwevanhu kuti vagare mudzimba nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus izvi zviri kuitwa nemapazi maviri anoti rinoona nezvemabhizimisi madiki nebazi rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu hurumende yakaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora emunyika kubatsira vakakanganisirwa kurarama kwemwedzi mitatu inotevera izvi zvinoreva kuti munhu mumwe chete achange achipiwa mari inosvika madhora mazana maviri pamwedzi inonzi nevamwe haina hayo chainokwanisa kutenga munyika asi sezvo mari iyi isiri mubhajeti renyika magweta anongorora nyaya dzezvemitemo mudare reparamende reveritas anoti paanongovhurwa paramende gurukota rinoona nezvemari vamuturinwuve vanofanira kutaura nyaya kudare zvechimbi-chimbi mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai
shuwa ichokwadi takawana matsamba iwayo ndinofunga maassociations akawandawo akatambirawo tsamba iyoyo from the ministry of SMEs kuti pane matanho aruda kutorwa kuti vanhu vaone rubatsiro tiri mubishiro roro kuti tingosimbisana kuti zviitwe nekuchimbidzika kana zvichibudirira ngazvikurumidze kuitwa kuitira kuti vanhu varambe vachiteedzera matanho akatorwa elockdown and we welcome tinotambira danho rakadaro rinoenda kumberi kutibatsira kuti tikwanise kurarama panguva yakadai saka zveshuwa takawana macommunication akadaro
saka zvii zvamuri kunzi muite pari zvino
nyaya hombe yanga iri nyaya yekuti tiupdate kana kugadzirisa madatabhesi emamembers edu saka kutaura kwandiri kuita izvezvi ishina shina kumasvingo mamemba edu kugweru mamemba edu kuvulawayo kwamutare maprovinsi ese atine mamembers nemuno muHarare vanhu vari kugadzirisa database iroro kuti mazita ange achienderana nezviri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuwana vachiwana rubatsiro rwobva kuhurumende kuti mazita enyu anenge ane ID yako number dzako dzepaunogara nezvimwe information yakadaro inobatsiridza kuti urongwa wacho kufambire mberi. Ndo zvatiri kuita izvozvo.
Tiri kunzwawo kuti vanhu vari kusungwa vachinzi havasi kuteerera zvekuti vagare mudzimba. Pane dzimwe nhengo dzenyu here dzakasungwa?
Ya, tiri kuwana mareports kubva kunzvimbo dzakawanda kuzvishavane. Ndofunga nezuro takawana mareports wayo kuti kune mamembers edu akasungwa. Vanga vari chitengesera zvinhu padzimba dzavo. Kune vamwe vakawanikidzwawo vari panzvimbo dzakasingatendedzwi vakabatwawo nemapurisa. But chatongochema nacho ndechekuti still chero vanhu vakawanikidzwa vane mhosva kushandisa chisimba cheviolence nekurova vanhu nokuvatorera zvinhu zvavo hazvitenderwi nebumbiro remutemo. Saka tinongokurudzira maauthorities kuti even chero kuri kuti munhu atadza hazvisiri izvo zvinotenderwa kuti tichienda divi risingaenderani nebumbiro redu remutemo. Ngatiteedzere bumbiro redu remutemo. Kana vanhu vachitorwa vachiendeswa kubhadhariswa mafaini, ngazviitwe pajekerere, kwete kuti makudzo anotorwa obva arova. Aiwa, handizvo zvatiri kukurudzira. But zvinoramba zvati tichikurudzira seboka vamamembers edu kuti let's comply ne izvozvo. Tiri kuda idenda ratakatarisana naro tese senyika, idenda rinogona kutiparadza segeneration. Saka tiri kukurudzira mamembers edu kuti pari zvino ngatitevedzere izvozvo zvirongwa zvakaiswa pasi nehurumende. Ndofunga nyika dzese dziri kuita chirongwa chakaita saizvozvo. Saka ngatikurudzire tichibatsirana munharaunda matiri kugara imomo.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa munyegwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tomotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti pave kuchirwa kuti vanhu vakatanga vachiita zvakataurwa nehurumende kuti vagare mudzimba dzavo kuti kupararira kwechirwere kuite kushoma vave kutanga kubuda mudzimba dzavo. Nezuro nyanzvi mune zveutano dzakayambira kuti vanhu vave kutanga kusateerera murayiro wekugara mudzimba dzavo. MuChronicle mune nyaya inoti vashandi gumi nevatatu vepachipatara cheMatadei muBulawayo nevanhu vese vari pamusha wevari pamudandigere panzvimbo yakafira umwe murume nechirwere cheCovid-19 nemusi wemugovera wapfuura vaiswa mukuchengetedzwa vasingasangani nevanhu. MuNewsday vashandi mumapurazi vanoti vari kutya kubatwa nechirwere checoronavirus sezvo vari kushanda vasina mbatya dzekuvadzivirira uye vasingakwanisi kushanda vakaparadzana sezvinotaurwa nevezveutano. Mabasa ezvokurima ndiwo emamwe mabasa akanzi nehurumende anofanirwa kuramba achiitwa panguva ino yekurwisana nechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shamarure Studio 7, maswera seiko neuwandu wenyu paStudio 7 apo. Ndinoenda swerawo zvakanaka palockdown ino ndiri muSouth Africa. Ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma. Ndichitarisawo chimiro chiri mudzinyika zvikuru sei dzepasi rese maererano nechirwere chatinacho ichi cheCovid-19. Ndine zvinhu zvandiri kutadza kubatanidza kana kuti zvandiri kutadza kuzviona zvakanaka zvichizongondisiyira dzimweni dzenguva muono unoti ino yatiri inguva yematambudziko kana kuti inguva yaSatani ari kumboratidza masimba ake. Dawa chirwere ichi kwachiri kuuraya wanhu kwachakabva uko kana kuti kwachiri kubva kunana Europe nekunana America chiri kuuraya wanhu neuwandu hwavo, asi zvipatara zvakazara nemishonga. Kuno kuAfrica hatina mishonga yatinayo. zvinoratidza kuti chikauyawo nesimba kuno tinongopera nekuti kana zvichinge zviri kuomera komiti minyoro yakaoma hapana painga tongosara napo. Tochiuya munyika muri kuratidza kuti mitemo iri kuiswa nehurumende yakafanana nekuti mabhanga ngaavhure. Anovhura mabhanga asi mapurisa akamira mumaroadblock achirambidza vanhu kuenda kumabhanga akavhurwa. Ndiri kuzvishayawo kuti zvingadaro zvine anza inopindurika sei, nekuti kuti utore mari unenge wapinda mubhanga, bhanga rakavhura asi mapurisa haasi kubvumira vanhu kuti wapinde. Mapurisa ari kusunga vanhu vanenge vachifamba mumastreets nechikonzero chekuti vanoparadzira COVID-19. Asi iwo kutanga vari kufamba vasina kudzivirira COVID-19. Zviri kubva zvangondipa futi muono unoratidza kuti hazvina kurongeka.
Magadi vashamariri vestudio 7, tinokutendai nenhau dzamunotipa. Tiri mulockdown, tirimo mudzimba chirwere chakaipa ichi taingonamata kuna Mwari kudai atikundisa. Tichikurudzirawo Zimbabwe kuti ngatigarei mudzimba, tichikumbira kuna Mwari kuti dai atikundisa pachirwere ichi. Upenyu ndehwako iwe munhu. Tichikurudzirawo mapolitical parties kuti ngaabetseranewo nehurumende, kunyange vakadliwa, kunyange vakabirwa, ngatibetseranei nehurumende tichipawo vanhu masanitizers, magloves, mamask semapiro atangovaitawo mat-shirts kuti vanhu vedu vararame, tizowanawo mavhoti pane ramangwana, kwete kungotaura nemuromo chete tichishoropodzana. Ngatibatanei sevanhu vamwe chete, sevana veZimbabwe, tibetsere vanhu vedu. Nyangwe nemunamato mapastors semunamato mafirst team kudai taikunda chirwere ichi. Zimbabwe ndinoshuvira, ndatenda. Joan Maringa padebe
madiko musisio zezveni nokutaurana taunogara pamwanezapo partenga izvozvi nzere zvirwere zviri kusinza vanhu ndinei dzavanoti vaufane nzara. Tanzanogara mudzimba, chikafu hapana, tongorarama nemvura. Chikafu hachawanikwe, mashopu akavharwa nenhau yekuri necoronavhairasi. Saka hama dzadiwa svatokumbira kuti dei matibetserawo nhau yechikafu. Mari dzipo dzakavharwa zvese nemabhengi, dzara mudzimba umo.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apo Zidandi Ndematraimo. Inini maonero angu panyaya yechirwere checovid-19 icho chanesa pasi rese paedu paZimbabwe watisati tagadzirira. Ndikatarisa mafira aite umwe murume uyo wechituo wepabulawayo apo zvinorwadza, because ukatarisa mafira akaita ndo mafira akangoda kuitawo nhau yake yekutanga zororo mumakamba. Kufa kuri kuita vanhu vari kushaya vanovabatikira panguva iyo yavanenge varwara. Matesti ari kunonoka kuitwa paZimbabwe zvokuti hurumende yedu yaifanirwa kuti vandudzeiwo kana kuisa mari yakati wandei kunyaya yechirwere ichi, because tikangoramba tiine giya ratiinaro iri handioni kuti tingararama tichiende kure, because ukaona kuti murume wemafira aita uyu anorwadza. Saka kutaura kuti kumwe kwese kwaanga achimborapwa-rapwa vasati aonekwa kuti ane COVID zvinotaridza kuti vamweni vacho vazhinji vakatozviise panjodzi. Saka zimini ufanike kuita zvipatira zvakati wandei zvinotarisa vanhu ane COVID-19 iyo. Katenda.
Hey, mazera sei avo vetudio 7 vana jonga kanimiri vanatanonoka wandei vose vana Blessing Zulu zviri kufamba here vakomana? Ndonzi chambambamba kana kuti vakuru vezvibhurandiri zvangu pano pakapa pavilastiruba. Nda kutaura pano umwe mudhara akada kujarira vanhu vano vanoti kwai ng'anga kudii, yakati kwai inowana mushonga wekorona kudidi. Sada kuta zvekutamba nevanhu, ndo vanhu vanoda kuzvira vanhu mari ava. kawasi ya nemaitiru hawe wayaya. Kuna suu sakadaru mshu uningi chigwere chichaba kure chirune za vanu. Babu nika zaka wandi isa sukuti asu. Sauta wala yukesu. Kambu mira isu. Sasa dao silaba nmane. Wanu asa dao tituo siwa mazimba. Nuwa namoto maanya kuku kutenda. Ito nitu. Hii ndamari ya kati wanu. Utanga utubiza mari. Kana utengisa mumpi chayu chayu kwa jinsi kwa mshungo kuruna. Kuna mshungo kuruna usatu wa waniku. Akusati hakuna sunu sakadiri. Tatenda sawa mdonzi moyo kana kutipevi ni moyo. Kipa nupa pila ziro kwa kuruwe sumborani.
Makadizi yuta studio 7 na kwa na mko majonga. Wana sisi mefalasi na wangwe wese. Ni muatiriri makadizi nyu. Inini ndetu wa kumbulani kuguyo ndiri kukimbari. Dambo punza, punza zampa nyea coronavirus, kunzi madezi, ajaramba juwe zero. Saka chaswe ita se, 21 dezi kakwa naizi. Pacha swe tuwa se, pacha wezi wa madezi, leka na kuti, onachotanga kufamba food. Iba pute panajangu kumbira kuziwa, oda mga ngutibatira o.
Mamga seko pa studio 7, ine nzwe tole smart njani, chindri kuno South Africa. Ndula kubunzao vamunanga gwawa kuti ko vanhu vandakadza muchitaura nezvavo impa studio 7 apa kuti ivangu vanhu vakabva ku South Africa chichine mabhazi here vanofungidzirwa kuti vangangowedzera uwandu hwevanhu vane coronavirus muZimbabwe. Ndakachida kubunza hangu kuti vako vanhu ava vakapinda before lockdown here nokuti kana kuti vakapinda lockdown yavapoka azvinoti vamunanga gwawa vanenge vasingazivi vanenge vachiita nekuti azvingashandi kuti vangaita lockdown vovhara vanhu muZimba. Vapedza vobvumidza futi vanhu vanobva kuno South Africa futi vachipinda muZimbabwe futi. Handirofiri zvine musoro ndirofiri zvinenge zviri nano kuti vangoregedza vanhu vangozvifambira vega umwe naumwe angoziva madziviriri angazviita kubva kucoronavirus. Ndinoti ino munangagwa ndagara ndakavaona kudhara kuti izvi zvelockdown izvi havana kuzviitira kuti ivo vane ruzivo nechido chokuda kuti macitizen ave safe. Kwete izvi vangozviitira kuti nyika dzese dziri kungoita izvozvo vakatega endi kuitawo neni but pfungwa nenjere dzakadzama-dzama dzekuti tingaita sekudzivira chirwere ichi havana ende havana kana basa nazvo ndozvandinoona ndinoti kana kuti kune vanhu vanenge vachitopinda muZimbabwe imomo apa kuri kuti nyika yakavharwa futi ka handione zvine musoro ende vachiziva kuti South Africa futi ndiko kune coronavirus yakawanda serei kuno vanhu vobvumidza futi kupinda muZimbabwe futi vachibva kuno South Africa apa vamwe vakavharirwa futi muzimba kuZimbabwe ikoko hawa handione zvichishanda izvozvo.
Idzoko dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumwe wevanhu vange vachikwikwidza kuti vazomirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaBernie Sanders vabuda mumujao uyu izvo zvasiyira mukana kune mumwe wevaivakwikwidzana navo vaJoe Biden. Kubuda kwavaSanders vanove senator weDunno Ravemont kwave kureba kuti vaBiden avo vakambeve mutevedzeri wemutungamiri munguva yavaBarack Obama ndivo vave kuzosangana nevachamirira bato reRepublican Party uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaSanders vainge vasiyiwa zvakanyanya navaBiden zvekuti kuti vazobuda vari pamberi zvatoda mashiripiti chaiwo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDunno reVirginia chiri kutevera makwikwi anga ari mubato reDemocratic Party vaFrank Guni vanoti kubuda kwavaSanders chinhu change changononoka kuzoitwa asi chagara chakatarisirwa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho ratorwa navaBernie Sanders yanga iri garo ziva. Tanga tichiziva zvedu kuti vachabuda nekuti zvanga zvasvika pakuti mukana wacho wokuti vazokunda vaJoe Biden wanga usisipo. Asi tinoona kuti changa chichiita kuti varambe vari mudariro ndechekuti vanga vachida kuramba vachipusha kuti bato remaDemocrats ritore pfungwa dzavo kana tingati zvigazva vakamirira zvavanga vachimirira ivo secandidate kana kusenengo yakaichikwikwidza. Saka tinoona sekuti vanenge vakuita nhaurirano nava Biden kuti va Biden sezvo varivo vachange vari nominee vatorewo pfungwa dzava Sanders dzigosanganiswa nedzaivo va Biden kuitira kuti bato rema Democrats rigobata pamwe chete. VaSanders vane nyaya, vane pfungwa dzavo dziri kufarirwa nevanhu vakawanda chaizvo kunyaya vechidiki dzinosanganisira nyaya dzezveutano, dzinosanganisira nyaya dzezvedzidzo dzekuti vaSanders vari kutiwo dzidzo yemuno muAmerica college education inofanira kunge ichiitwa pachena kana kuti ichibhadharwa nehurumende. Vari kutiwo zvakare munhu wese anofanira kunge aine health insurance anofanira kunge akakavhwa kuti awane kurapwa muzvipatara zvisinei nekuti anowana pakadii kana kuti ane zvimwe zvirwere zvaagara ainazvo. Saka ino dzimwe pfungwa idzi dzatiri kuona kuti vaSanders vanga vakamira nadzo chaizvo.
Asi munoona here ivo vaBiden vachitora pfungwa dzavaSanders idzodzo vachizofamba nadzo mukutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo?
Tinoona sekuti vaBiden havana choice, vanototi vatore pfungwa dzavaSanders kana vachida kuti vashande pamwe chete. Nekuti vakasadaro vatsigiri vaSanders vacharambawo kutsigira vaBiden, zvinoita kuti vazodyiwa navaTrump pamaelections kana kutasarudzo yemuna November. Saka vaBiden vakatosungwa mbira dzakondo, nekuti vakasabatana navaSanders vanoziva kuti hapana kwavari kuenda, vari kudyiwa. Uye pane muenzaso kana kuti pane mucherechedzo wekuti zvinombofamba sei, takaona zvakada kufanana nazvo izvozvizvi mugore ra2016 Mike Lindon pavakaita nominee yemaDemocrats vakatozogara pasi kuti vachikumbirana vachiwirirana navaSanders kuti vatsigirane, asi vakanonoka kuzviita, zvakaita kuti vamwe vatsigiri vavaSanders vasaenda kuna Mike Lindon.
Toshitarisa mberi vaguni pamakwikwi anenge avepo pakati pavaBiden navaDonald Trump, wamunoona anozobudirira ndiani?
Semaonero angu, tikatarisa mamiriro akaita mapato maviri apari nhasi, tinoona sekuti vaTrump vachabudirira kumakwikwi aNovemba. Handione vaBiden vachikurira vaTrump kunze kwekuti pane zvinenge zvazonyanyokanganiswa zvikuru kwazvo naivo vaTrump kubvira pari nhasi kuzosvika munguva yesarudzo muna November mumwedzi wambudzi umu. Ndinodaro nekuti vaTrump havasi munhu anoita zvematongerwo enyika zviri pachena kana kuti zviri feya. VaTrump munhu anoshandisa chero nzira ipi zvayo kuti abudirire mune zvaanoda kuita. Takazviona kubvira kuna 2016 kumaprimary avo yemaRepublicans vaigaro nyomba nekutukirira vamwe vavo vechiRepublican chaivo. Takaona vana Ted Cruz vavaiti vana Line Cruz vachivapa mazita emadunhirirwa vachivanyomba chaizvo. Tikaona kuti iye zvino izvi vasati vatombopinda mudariro navaBiden vatovapa zita rekuti Sleepy Joe, zvinoreva kuti vaTrump vakatogadzirira kuti vachange vachishandisa chero nzira ipi zvayo nechikrimini chaicho vachirwisa kuti vaJoe Biden vasabudirira.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunhare mudunhu reVirginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Musha panyika kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Cynthia Mare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reWorld Food Program riri kutsvaga mamiriyoni zana nemakumi matatu emadhora ekuAmerica kubatsira vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Bazi rezveutano muZimbabwe rinoti vanhu vafa munyika nechirwere checoronavirus vave vatatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.